wane vanhu mamillion ivanhu. 2018 mamillion achawedze. Kuchaita chishamiso. Chishamiso. Tichafilda mugabe one day kana mwana akadesaida kuti mugabe ifa. Tichafilda candidate re cops. Some cops riri pa ballot paper. Mukaona vanhu vakavotera mugabe ari cops. Just to show people kuti vanhu vanoda president wavo sei. So ngatirege kufurirana, ngatimirirei nguva yamwari. Kana mwari adhisaidha kuti mugabe ngaachiregera, ndizvozvo mochinzi chipinda mudariro.